COVID-19.
Mangwanani akanaka vatereri tino sangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechina 16 zvita December 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tiri kuona kuti zuva nezuva uwandu hwevanhu huri kuramba huchiwedzera avo vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Asi tisingakanganiwo zvekare kuti testing capacity yedu yemuZimbabwe yagara iri pasi pasi.
Vanhu gumi nevana 14 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Vamwe zviuru zvina nemazana matatu ane makumi matanhatu nevanomwe 4,367 vakabatwa nedenda iri nezuro wakare.
ZPF sekugara kwayo yanga isingadi kuti musangano wedu uendere mberi ikatumira matsati vanhu vangazvisvika almost 200. Chekuti kashamadza ndechekuti kuuya kwavaita patripahotel patinofunga kuti pane security.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti nhengo dzaro dzakarohwa nevatsigiri veZANU-PF muBulawayo nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevana 14 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu zviuru zvina zvine mazana matatu ane makumi matanhatu nevanomwe 4,367 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana manomwe nemakumi mashanu nevapfumbamwe 4,759. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi masere nezviviri zvine makumi mashanu nevanomwe 182,057. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana mapfumbamwe ane makumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe zvine zana nemakumi manomwe 3,999,170. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu nezviuru gumi nezvitatu zvine mazana matatu ane makumi masere nevashanu 3,013,385. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Ruzike vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kana tikatarisa uwandu hwevanhu vari kubatwa nedenda iri zuva nezuva, zvikuru sei sezvo nyika ichitadza kuvhenika vanhu vakawanda denda iri. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu navaRusike.
Iye zvino izvi mamiriro ekunze haana kumira zvakanaka maringe neuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 kunyanya-nyanya kubva zvatanga varienti itsva yeOmicron. Tiri kuona kuti zuva nezuva uwandu hwevanhu huri kuramba huchiwedzera avo vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Asi tisingakanganiwo zvekare kuti testing capacity yedu yemuZimbabwe yagara iri pasi pasi.
Saka izvinorevei vaRusiki?
Zvitoreva kuti uwandu hwevanhu hunogona kunge hwakatowandisa kudarika manhambazi aya atiri kuratidzwa zuva nezuva. Saka izvozvo zvinoita kuti mumwe nemumwe ange achichenjera kuzvidzivirira kubva kuchirwere chiche COVID-19. Tikatarisa nguva imwe chete gore rapera, ningati munguva yatirino iyi mugore rapera ra2020, takanga tine vanhu vaisvika ivo 13,700 vakange vabatwa nechirwere cheCOVID-19 apo patairwisana nesecond wave. Asi zvinezvi tasangana ne4th wave mugore ra2021, munguva imwe chete iyoyo tiri kuona kuti vanhu vakawandisa zvikuru vave kubatwa nechirwere cheCOVID-19.
Ko tichitarisa vakarasikirwa neupenyu kusvika pari zvino?
Vave kutosvika 5,000 panguva inoyi yatiri inoyi yemuna December 2021. Vanhu vakawanda zvikuru ivavo varasikirwa neupenyu nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Zvoreva izvo kuti nhau yekuzvidzivirira, mabasa edzidziso uye nhau yekuti vanhu vabayiwe.
Panofanira kuitwa sei apa?
Kurudziro inofanira kuramba ichienda ichitekeshera kune vanhu vakawanda. Hatizivi kuti iyo Omicron ichatisvitsa kupi, hatizivi kuti patinopedza horodhe yekisimusi nenyu here zvinhu zvinezenge zvamira sei. Saka tinoda kuramba tichipa mashoko edzidziso kune veruzhinji kuti munguva yehorodhe ngatizvingwarirei. Kana zvekufara nekufarisisa zviya, ngatiitei tichitsika mabreak nekuda kwekuti tinokwanisa kuzorasikirwa nevanhu vakawanda. Zvipatara zvedu zvinokwanisa kuzokurirwa neuwandu hwevanhu vanezenge vakubatwa nechirwere cheCOVID-19. Saka mabasa edzidziso echenjedzo ngaarambe achikurudzirwa kune veruzhinji.
Mukuru wesangano rinorwira utano hwakanaka munharaunda reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti vatsigiri varo vakarohwa vari mumusangano wavo mune imwe hotera muBulawayo nezuro. Mutauriri wesangano iri vaObert Masaraure avo pachangosarudzwa kuva mutauriri wesangano iri vaudza Studio 7 kuti vatsigiri veZANU PF vakapinda mumusangano uyu vachiimba nziyo dzebato ravo uye vachivapomera mhosva dzekushanda nekutambira mari dzinobva kuvavengi. Izvo vanoti ndezvemanyepo.
Yanga isingadi kuti musangano wedu uendere mberi, ikatumira matsadi vanhu vangasvika almost 200. Chekuti kashamadza ndechekuti kuuya kwavaita pakuru pahotel patinofunga kuti pane security haingaburitswe zviri nyore, vakapinda vakasvika pakupasa madhoo kupinda matatsvitira musangano, vakarova vanhu vachipasa zvinhu. Tine vamwe vakuvara vari kutori kusvika kuchipatara vari kuonekwana nachiremba. Vanhu vanga vachiti vezano vauya ava vako vachitiakiza mhosva dzakasiyana kutaisa hurumende kuri kupiwa mari nevarungu nezvimwe zvakadaro.
Saka zvazofamba sei musangano wenyu wabva wapera here apa?
Mamembers ecoalition tinoramba tichiatenda nokuti havana kudzorwa kumashure, varamba vachishingirira kuenda mberi neprosesi yavo. Chazongosara chete ndechekuti pazobonekana kuti tisarudze chairperson navice chairperson. Nekuti vamwe vanga vakuvara vavaisakwanisi kuedzera mberi neprocess, asi maresolutions abuda zvakanyanya anosanganisira yekuti coalition iite yevanhu ichishandira vanhu iri devolved isiri kuHarare chete ichibata munhu wese ichiita kuti maindrest evacitizens ese anga ashaaende mcio yekuti igadzise nhunha dzevanhu. Saka tichange tichizokoka musangano pasina kupera mwedzi unotera kuti tiite tsarudzo dzachairperson navice chairperson. Ini saspokesperson chainge ndiacta sachairperson kusvikira urongwa hwekusarudzwa kweutungamiriri hwasasigaro nemuteedzero wake waitwa.
Maziva sei kuti vanhu vakurwisa aya ava ndeveZANU PF?
Taziwa aninya kuti wanga wachitapota wachita maslogan msangano wavo weza NPF wanga wachipusha wosha kanyanya wachita wana kuti muu wachitansa rhetoriki mwesta waneza NPF ya kuti mnozbozo waniwe wachitansa rhetoriki yema sanction ni wame wachatu wa identifier wanoto mbosikamwa ni wakani kawayo angawari mpati ya msangano wetu pashito zikamwa kuti awavani zeza npye ndi mapulisa azo ya tatopanza mfano ngezira uvamu wati watatu wafa asa wana upanza kusungwa ni kuti tatito ni wani ya mpula wayo wanu wazi ya wana
zino pa, pa masa ruzo watu mwite mtauriri we sangano hili mchazu kwa nisa ere imuze mwili mwunezi mwezi mzimbo muna mangu masangano zaka akafana na ne atuz mwunezo kwa nisa ere basa ruzo sara kawanda kudai
uungu hili basa rinyo ole paputi kutawana kwa zuku ita atlaiz koalishen mubadani kwa hawe mokane sile ese kusangansira atuz tinege singwe chaura tinege sitoro wane maafile members tine rombo la kanaka tine sekutari yutu ya kati sitei kukresi inuti itra mazari urete isuche kushete kutawana mekufa uungwa mekutipi shipi shikani wa mwene shimi alisipa asana mingi na kati wandi isu tino uungwa politikwa direction asime wangwa mingi na kita basari inoelepa kre crisis wanezua saka asu hikire mkuwa ya kawanda sezo kutitensi mbozi kisanga mpano ni abu nengu wa nisino hizo tisana mbola utunodi kutichiki kutichiki wa mainda mpano ni abu kana pene nyaya zinuda kutitana
abo wange wari muta uririwe crisis in Zimbabwe coalition wa obed masara ure wari paru nare ne studio 7 asi mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vanoti veCrisis in Zimbabwe coalition vari kuhwirana zvinzvimbo musangano ravo izvo zvisinei nezanu PF
musangano wezanu PF hauna ushamwari uye zvekare hauna kudyidzana neCrisis coalition nhengo dzemusangano wezanu PF hadzina kuchidzana kwadzinoita nako neCrisis Coalition. Saka naizvozvo hapana pangawanikwa vanhu vezanu PF vari busy kupinda musangano weCrisis Coalition. Aiwa mamemba hatishei mamembers neCrisis Coalition. Zvakare zvinhu zvakunyadzisa kuti kunyangwa vamapepa nawo kana kuti vanotepfenyura vachakwanisi kunzvera chokwadi nenhema vakungoramba vachingoti zanu PF pose pose. Hazvina kunaka izvozvo kuisa bato redu munyaya dzisina kunaka nekuda kwokuti munoda kutsvaka kungoti pose paitika chakashata kunonzi musangano wezanu PF wanga uripo.
Asi vamugwadi Crisis in Zimbabwe coalition inoti vatsigiri vezanu PF ndivo vakarwisa nhengo dzavo mumusangano wekuBulawayo uyu.
Vanhu veCrisis Coalition vari kurwirana zvinzvimbo zvavo tinozviverenga mumapepa. Ngavatore responsibility vagadzise dambudziko rumba mavo kuMDC kukarwiswa vakarwisana vamai kupi vakada kupisirwa mumba kumba kwatsvangira ikurufu zvinonzi zanu PF. Vachamisa vakarwisana navamwonzora konzi zanu PF. Vamwonzora navakupi vakarwisana konzi zanu PF. Vakadzingana muparamende vachinyorirana matsamba kubva kumakanzuro vachidzingana kunonzi zanu PF. Nasi veCrisis Coalition vorwa pachezvavo kunonzi zvekare zanu PF. Aiwa takukumbirawo kuti munyare musangano wezanu PF. Musangano wezanu PF nenhengo dzavo uri busy kuita basa rokuvakanyika sezvinotaura mutungamiri wenyika kuti nyika inovakwa nevene vayo, nyika inotongwa nevene vayo. Doba sariri kuita nengo zanu PF izozo iroro kwete zvamuri kutaura izvi hazvina maturo uye mashoko iwayo hatidi kumanzwa zvakare.
Avo vange vari mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare nestudio 7. Tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Jude mune nyaya inoti vanhu vanopfuura zviuru makumi mana 40,000 vakavigwa mumakuva echikomo chemhutwe anova bazi Glen Forest Memorial Park vanogona kufukunyurwa zvichitevera mashoko ekuti hurumende haina kumbopa mvumo yekuti nzvimbo iyi ishandiswe senzvimbo yekuviga vafi. MuNewsday makare hurumende inoti iri kushishikana zvikuru pamusoro pehuwandu hwevana nevanhu munyika vari kushandisa zvinodhaka ichiti gore rino roga mapurisa akatora zvinodhaka kubva muvanhu zvinodarika madhora mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe $2.8 million. Zimlive.com rinoti vachuchisi vehurumende yeNational Prosecuting Authority nezuro vakati mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vape humbowo vari kune imwe nzvimbo isiri mudare redzimhosva vakati zvakare vaChiwenga vape humbowo hwavo muchivande zvisinganzwipi nevanhu vose. VaChiwenga vari kupa humbowo munyaya inonzi vaimbova mudzimai wavo muzvare Mary Mubayiwa akaedza kuwana magwaro emuchato enhema ivo vari muchipatara muSouth Africa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Taura pane hanzvadzi yangu iyo yataura taura zvekuti munongogumira kuti mukomana ngaapinde ngaapinde ivo vachirega marara achizara mumatauni ese. Chinhu chandoda kumuudza ndechekuti ngaatarise, usamhanya kublema hosepipe kuti sei isiri kubudisa mvura asingatarise tepi. Ngaatange atarisa tepi wozoblema hosepipe. Chokwadi chaicho ngatasi kuona kuti Minister of Local Government ndewei, handiti ndewezanu, ndiye anofanira kunge achibudisa mari kuti makara anyatsokufangisina zvakanaka, marara atakurwe. Asi kana achisunga mari, makanzura hakuna kwaanoenda. Ende wozotarisaona kuti vanhu vacho vemdc vakapera kudzingwa resi kurikonewa namozora nezalupii. Saka iwo kana yarara zvako makomenzi ako akatotakwa, yarara kuti
makadi makadi pa Studio 7 apo vashamarare muse makadi zvenyu tinokutendai nenyuzi dzamotiba. Ini ndoitwa Severino Makonya. Tinokumbirawo utungamiri hweMDC vauye vatitaurirewo nyaya iyi zvatiri kungoona pazvivhitivhiti zvokuti pasocial media zvatiri kuona izvozvo zvokuti Mede Mukupe varoda vari kutaurirana neMDC Alliance kuti vadzoke. Tinokumbira kuti vazotiudzawo chokwadi pamusoro pazvo nokuti tanga tisingachadi vanhu vakamboshandidzana nezano mupati medu nokuti te tisingachazivi kuti zvava kudzokera chii. Saka tokumbirawo kuti vazotiudzawo ipapo.
Mangwanani mangwanani paStudio 7 pano mangwanani vakuru vatungamiriri veStudio 7. Ini ndinoitwa Mukume ndinogara ndiri muchibheki mushando chibva muna machechecho. Ndine urombo nevanhu vezano pf kana vachitaura kuti hanzi isusu hatinei nemusangano wakaitwa hatitorina chokuita ndiwo. Zvinorevei kana vachiti hatina chokuita ndiwo? Nekuti kumusangano ndo kunokonzera kuti nyika ienderere mberi. Saka kana vachiti havana chokuita ndiyona vanonga vachiti kudii? Vakomana kana vakorogwe nyika vanhu vezano pf iyo vakatoikorera ngavape mukomana une zvido zvevanhu atungamiriri aende kumusangano inoita kuti nyika isimuke.
Pazoi vashamarara veStudio 7 ndinokurudzira zvambo vanhu vari kuno kudiaspora kuti ngatichiringorega kutaura chete kuti tiri kuda kufota tiri kunoko. Iyo hurumende yachona kana bato rokutonga racho rakaramba. Chaka kutodikwa pakutoenda kumusha vanhu vava vandorejista kufota ndiko kuti mukomana anyatsokupinda zvakanaka. tinangova wada paikuno kusakara wanaona kuti mukana kubira maradiwa na mkoma wande na mkoma jonga ni wamulo wose vastudio inini hangu ndine kwese ni maki ni mburungi wa msangano wakuzambiyo haa kutumunu yee anichido na president wage yee kukwese wangupacho wa honga mbuti avu ye kuzukumisi na mateminasi ni matuwele tingaga faru wambu zuto itakunga aminu sumesuzi ni msoro sawato mwenzi lai papu kuru mkoda chile mko msekesa ni nita awana hechime chinchine msoro chekutu wanga uyo wanga muda izo kutasko kumishina we papu wangu itasabunge mwono ya aperero anungu tambira sese sese ayo zukuta hacha sila kuti izizunumu waka ereka na kutesunumu gini gavafu ngoo sume sume kuita ozo da izo president kutara hapa president hapa mbuwe hao mbuwe andresa wa mchi kumishina pani kutu sunungu da izo president kutu ni matemi na sese sinu zinani msoro wesa aaa mzambifu kwa didiru wa mshi
mangua naka naka na mkuma juma kandimi na mkuma blessings sulu pastor dosewe ni shangundi ni vitantili pano pasata Afrika papulu kwaane haa tunutenda wa shamari mwotipa na uzi chukwa hino iti kwa umungi katiminika ya Zimbabwe tijita haa pambiri nukubatana wana ya Zimbabwe tupaso ukunda sano PF vota haa kana tingare jesta kufota ni uwa nduhidi wana wa Zimbabwe sano PF mikunda ngota haa tanita ushunguza sano PF chakuda kuti mukoma nambo pinda president nesu chamisa mbotongo wanyika mbotungamira vanhu kuti sano PF ataneta kushunguza sano PF tezito zviri kuitika mubato MDCT ra Douglas Monzoro ra Tosani Kudu aa dzinongotungana dzega mudanga ngadzitungana kuti aa Monzoro hazi kwaari kuenda ana direction Monzoro kwaari kuenda kwaari kubva sikuona kuti kuenda kupuri kubva kupi nungo zinga wano wakazinga makazole MDC Alliance na sunu wako nisa futu mbatu lake shaka mbatu lake futu lato tunga mita futu lato zinga futu wame aa tonti wa Monzora 2023 ambu nini chino kana kwani murungu wala iza shenyo nguwa natenda wa mshamari nidi pita shangu nisukutsa ule mndi kwa zisuro wa shamari yeso interest to save me papri jiti kwa zuwae machinjani rudo Zanopiefa, dua kwazisi wendo wa kushunguza wanu bachiro na tenda angu
Izo zange zili ufungwa zevangwe watereri zisine ni Studio 7 isu atina kwa takarere kera tumirai mazu enyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318 muchiti udza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vazhinji muAmerica havasi kudzoka kumabasa avo mushure mokuvhiringwa kwakaitwa nyika necoronavirus. Vashandirwi vari kuti vanhu havasi kutora mabasa ari kuramba achimuka munyika. Sei vanhu vasiri kudzoka kumabasa avo uye sei mabasa mazhinji asina anotora. Vanodzidzisa nezvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvimwe zvikonzero zvinoita kuti vanhu vabude mabasa nekuramba kupinda mabasa ndezvekutya kupomerwa COVID-19 vachitizve vamwe vakaona kuti vanogona kushanda zvakanaka vari kudzimba dzavo.
Kune zviri zvakati wandei zviri kuita kuti vamwe vanhu varege mabasa. Vamwe vanhu varege kusaka mabasa. Chiombeombe chiri kunyanya kuitika ndicho chenyaya yeCovid yakauya namashandiro matsva ariko muAmerica muno. Ndofunga pasi rose vari kuzama kuita mashandiro okuti shandai kumba kana kuti mazuva mauya kubasa mazuva moshandira kumba. Zvinhu zvakanakira nokushatira vamwe vashandi izvozvo pana vamwe vanoti ini zvokuchaenda kubasa kunosongana na vamwe ikoko ndakamboshanda mwedzi yapfuura ndiri pamakombiyuta papa ndiri kumba kwangu handichadi izvozvo vobva vamanikidzwa kudzokera kubasa vamwe vanoti kana uchizodzoka kubasa chidzokai kubasa ike zviri zvati mose mofanira kunge mabayiwa majekiseni ecovid vamwe vari kuzviramba izvo vaiti zvirira ndichirega zvangu basa iroro kozoitawo vamwe vanotiwa ini zvokushandira kumba ndobitirirwa kugara mumba ndo mwandinovata ndo mune mhuri yangu ndofema kukupinda achida kuenda kubasa kunogara kumahofisi asi kambani yangu haichadi kuti tiuye kubasa vobva voramo vobudawo mabasa zvichingoita zvakadaro saka zvinhu zvakati wandei zviri kuitika
vanorarama sei vanhu vari kuramba mabasa ava uyezve vari kurega mabasa
munyika yeamerica mune zvakati wandei zvinoigona kuti vanhu vakwanise kurarama vasina mabasa atinoti magovernment benefits aya yatinoziva kuti pane chirongwa ike zvino chokupa mwana umwe nomumwe vabereki vake vanenge vachipiwa $250 pamwedzi woga woga chinofanira kunge chiri kupera pakupera kwegore rinoera asi kuno urongwa hwekuti chipfuurire mberi zvekare zvekare vamwe vari kuramba vanorarama nemari dzavanenge vakasevha nechekare nokuti munhu unenge akasevhawo mari dzake kwozoitawo zvimwe zvirongwa zvinokurudzirwa namakambani nehurumende chinonzi 401k saka vamwe vanorarama nokukwereta mari zvichingoderi vamwe vanorarama nemapart time job wokuti apo wambosevenza worega zvake asi kuna magovernment departments akati wandei anogona kugama vanhu vaya vaya vanenge vachimboti ndiri kutsvaka basa nhasi vachingonyepera hurumende ruzhinji rwacho
iwo mamiriro ezvemabhizimisi kana kuti zvehupfumi hwenyika akamira sei muno muamerica
mamiriro eupfumi hwenyika anenge ari kutatarika achizama kubuda mucovid sezvinoita sezviri kuitawo dzimwe nyika asi kune zvakawanda zviri kuvhiringa kusumuka kweupfumi hwemuamerica sokusumuka kwakunofanira kuita nokuda kwecovid inomboti apa yauya apa yambodzakira zvakare tiri kuona kuti kufamba kuri kuita zvinhu zvinopinda muamerica zvatengwa kune dzimwe nyika dzakaita sana china kana kuda ana africa uku hazvisi kunatso kufamba zvakanaka tinoona kuti mazvikepe zvakambozara kumapotsuku hazvisi kukwanisa kuti zvifambise zvinhu vanhu madhiraivha ari kushayikwa zvekare anokwanisa kudhiraivha manguruva achoni saka ikonomi iri kuzama nopainokwanisa napo kuona kuti yosumuka sei nechirwere checovid chadai kupambira asi tinoona kuti mberi uko kwakati jekei nokuti vanhu vaakuita sokuti vaakuziva kurarama nokushanda mukati mecovid iripo yakaita sezvino ndo covid icharamba ichingovapo ichingochinja icharamba saka hurumende yeamerica yakati ngatichirarama necovid ichingovapo asi tichizvidzivirira kuti tisumudze upfumi hwedu
avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7
vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu www.voashona.com kana pafacebook page yedu yeVOA Shona
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu gumi nevana 14 vanofa necovid-19 muzimbabwe vamwe zviuru zvina nemazana matatu ane makumi matanhatu nevanomwe 4367 vachibatwa nedenda iri sangano recrisis in zimbabwe coalition rinoti nhengo dzaro dzakarohwa nezuro nevatsigiri vezanupf mubulawayo nezuro tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka